manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri. Nguva dzava 7 PM tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro gume guru 1 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
MaFC accounts then tikwati ngapatsanurwe. Tonga tine maFC accounts maviri. Yekutanga Nostro FC account inopinda foreign currency. Yechipiri inonzi RTGS FC account inopinda mare isiri foreign currency. But it's also foreign currency.
Gavuna we RBZ Dr. John Mangunja voparura urongwa wemashandisiro emari kana kuti monetary policy. Nyanzvi dzozeya mashoko ezanu PF ekuti inoda kuongorora chapa kuti mitengo yezvinhu ikwire. Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vanoti vanhu vanofanira kutengeserwa nzvimbo dzekuvakira dzimba dzakatogadzirwa kare. Harare City yotamba neHighlanders mumakwikwi echibuku Super Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gavuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ Dr. John Mangunja nasi vazivisa urongwa hwavo hwemari vachiti vatora matano ekuti mabhanga akwanise kuwana mari yekunze uye kuti veruzhinji vasarasikirwe nemari yavo yekunze yavanenge vaisa mumabhanga. Nekune rumwe rutivi bazi rezvemari razivisa kuti mutero unobatwa panoshandiswa mari wadzikiswa. Vachitauravo nhasi gurukota rezvemari muzvina fundo Mutuli Ncube vati vane chivimbo chekuti upfumi huchakura nezvikamu zvitanhatu kubva muzana uye vakati vachaedza kuti Zimbabwe ibhadhare zvikwereti zvayo. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitora urongwa hwavo hwekushandiswa kwemari kana kuti monetary policy statement, gavhuna webhanga guru renyika reRBZ vaJohn Mangunja vati vatora matano ekuti veruzhinji vasarasikirwe nemari yavo yekunze kana vachiisa kumabhanga.
Chokutanga ndechekuti maFC accounts enu tikwati ngataite ngapatsanurwe. Tonga tine maFC accounts maviri. Yekutanga Nostro FC account inopinda foreign currency. Yechipiri inonzi RTGS FC account inopinda mare isiri foreign currency. But it's also foreign currency. So we are saying my account yo anonga achitreda at 1-to-1 kuite kuti izvo vanhu vasarudza value yemai mari yavo. Chechipiri ndechekuti patingatape foreign currency todebita account yeRTGS FC account uchibhadhara kunze kwenyika une FC account nosu yako unongobhadhara straight without going through RTGS account. Izvi tikuitira kuti vanhu vane mari yeforeign currency ichinge yakachengeteka inga ichishandiswa zvakanaka tichapuwa insurance guarantee neAfrican Central Bank kupa as a guarantee as insurance for mari iyoyo yemai FC account. And takupawo futi kuti mabanks aba aise inonzi statutory reserve requirement the 5%. Kuti mari itiite tifise mari yakawandisa iri market ndiyo kuzva inflation.
Nyanzvi munyadze zveupfumi uye vashanda nekambani yeAcribos Capital vabatana nematsika vati danho ratorwa neRBZ iri rakanakira makambani anotenga zvinhu kunze kuti aite basa rawo, asi vati chinodikanwa ndechekuti patorwe matanho akasimba ekuti veruzhinji vavembe kuti vakaisa mari yavo kumabhanga vanozoiwana.
Nyaya ipo ndekuti makambani mazhinji akachinetsika nakuzowana mari dzavo, because pane manidzi akawanda and zvataura zvekuti kune maimports doda kuimporta mamachinari, maspepas nezvimwe zvakadaro. Saka wakaita manoso FCH zvinoitiso a bit of efficiency kuti vanhu vakwanise kutora mari yako vachi exit. Ndokuti that's the only way that we can also support ma production kuti iti.
Vamangunjwa vazivisawo kuti motokari dzekunze kwenyika dzichange dzave kutenga mafuta nemari yekunze kubva nhasi zvichienda mberi.
Ma truckers fuel ari kuya muZimbabwe ari maforeigners alfa kumwa fuel yavo ichibhadharawo neforeign currency.
Dr. Mangunjwa vati matano ese avari kutora aya akanangana nekusimbaradza upfumi hwenyika kuitira kuti veruzhinji vaite mutambara kede. Zvichakadai gurukota rezvemari vamutuli Ncube avo vaturawo mashoko avo pakuparurwa kweurongwa uhu nhasi vazivisa kuti hurumende yadzikisa mutero wemari inobatwa panobhadharwa zvinhu kubva pamasendi mashanu yanga ichibatwa pose panobhadharwa zvinhu izvi kusvika pamasendi maviri padhora rimwe chete.
Tax itswai ichabatsira economy, ichabatsira vanhu, nekuti the tax arrangement before yanga iri unfair to the lower income groups of the economy of the country.
Asi Senator Lillian Timvios vanokokera nhengo dzeMDC mudare resenate vati danho ratorwa nebazi rezvemari iri richaita kuti veruzhinji vaomerwe neupenyu.
Zvokwadi zvakaoma nekuda kwekuti munhu wese uchakuvara netaxi iyoyo. Zvinhu zvakawanda zviri kukwira zvichikwira, iko zvinova kuti chese chawatenga 2 cents per dollar, kureva kuti kana watenga chinhu che $5 unotaxiwa 50 cents, kana ukatenga chinhu che $10 unotaxiwa dollar. Aiwa, zvichatotiomera munyika munomu, ko nhai matizorori here?
Vamwewo vataura neStudio 7 vati vacharasikirwa nemari yakawanda pakushandisa makadhi ekubhanga pavanotenga zvinhu muzvitoro zvakasiyana-siyana sezvo musvo wemari uri kunetsa kuwana mabhanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyoyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abatawo vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera.
Vativo mabanks atafana kupatsanura avari kutiwo RTGS nebond kuita maaccounts akadaro, kuita maaccounts eforeign currency kana kuti maus dollar. Ndinoona richizova dambudziko kana kuti zvinorangarizwa vana veZimbabwe zvakamboitika 2008.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vange vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hurumende yava Emerson Mnangagwa inofanirwa kubhadhara zvikwereti zvayo senzira yekugadzirisa chimiro chayo pamberi penyika dzepasi rose. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi idzi dzinoti pane zvinhu zvakawanda zvisina kunaka zvaitwa nehurumende yava Robert Mugabe, izvo zvinofanirwa kugadziriswa nehurumende yava Mnangagwa kuitira kuti nyika ive nechimiro chakanaka pamberi pedzimwe nyika. Vanoongorora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda kubazi rezvemari vamasimba manyanya vanoti chinodiwa kuti upfumi hwenyika husimukire kugadziriswa kwenyaya dzematongerwo enyika pamwe nekodzero dzevanhu pamwe nevemabhizimisi.
Kwatine problem kupolitics dzedu, ndokune chirwere ikoko, ndo chiri kuzodza zvirwere kuekonomics nekumwe kweso. Zvino maeconomists nemasociologists nevamwe vese havadi havo kuda kuita nharo nemapoliticians. Nedzisi yacho anongoti regai ndipeke mabhegizamu titese ndibude tosaga basa kunzou.
Vamanyanya vanotiwo nyaya yezvikwereti ndiyo imwe yasvibisa zita renyika, uye hurumende yava Mnangagwa inofanirwa kuva neurongwa hwekuti ichabhadhara sei zvikwereti zvayo.
Kuti chikwereti chidzi chingabhadharwa in the short term nechesize ye 15, 16, 17 billion kuri vanhema. We are looking at long term trends totobhadhara over the next 10, 15, 20 years. Tisingatariri zvimwe zvikwereti zviri kuiswa iko zvino nemachinese.
Vanoti kana izvi zvichinge zvaitika, Zimbabwe inokwanisa kupiwa zvimwe zvikwereti zvekusimudzira upfumi hwenyika. Vanongorora zveupfumi vakazvimirira vaButler Tambo vanotiwo zvikwereti zvinofanirwa kubhadharwa, asi panofanira kutanga paitwawo ongororo yekuti mari yacho yakashandiswa sei. VaTambo vanoti pane zvimwe zvikwereti zvinofanira kubhadharwa nevaridzi vazvo, kwete nehurumende. Vanoti semuenzaniso, chikwereti che $1.5 billion chekubhanga guru renyika inove mari yave kuzobhadharwa nehurumende mushure mekunge bhanga iri rapa vanhu mbeu, fertilizer, matarakita nezvimwe zvekurimisa.
Chimwe chingazodzokavo vochiita ndechekuti ivo vasangoti tiaina tonobhadhara zvikwereti izvoga, kasi ndavakumbiro kana ruregerero rwekuti zvimwe zvikwereti sava zvinobhadharwa, asi zvezvekuti ikonzi aiwa tokuregerai zvikwereti zvenyu takuenderera mberi, ndopatichazokwanisa kuzoti tibhadhare zvikwereti. Nokuti inini kwandiri hazvina musoro kuti tongotora mari yangaita sei $1.8 billion toti tichabhadhara zvikwereti, asi nyika nemamiriro ayo patingati industry kusina chiri kubuda ukoko.
Vanongorora zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti hurumende haifaniri kupedzera mari yayo zhinji mukubhadhara vashandi sezvairi kuita pari zvino.
Chekutangisisa, tinofanira kugrowa economy yedu. That's the most sustainable way. Ende kuti tigrowe economy yedu tinenge taimplementa mareforms, ngati reduce regarding expenditure, ngati improve the doing business environment, ngati deal nenyaya dzana corruption.
Zimbabwe yakatemerwa zvirango nenyika dzakawanda dzekumadokero nenyaya yekutadza kubhadhara zvikwereti kuita sarudzo dzine mutauro pamwe nekutyora kodzero dzevanhu. Izvi zvakaita kuti nyika itadze kuwana rusugiro rwemari kana zvikwereti kubva kumabhanga, nyika nemasangano mazhinji epasi rese. Izvo zvakaita kuti upfumi hwenyika hudzikire zvakanyanya. Hurumende yava munangagwa inoti inoda kugadzirisa ukama hwayo nenyika dzese nemabhanga nemasangano anopa rubatsiro rwemari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Muchatiregerera, hatina kukupai ongororo yava masimba kuchera zvizere yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7. Todzokera kwairi.
Ngati nyaya yandaona yavanyanya kutaura inyaya dzekuti vativo mabanks atafana kupatsanura avari kutiwo RTGS nebond, kuita maaccounts akadaro, kuita maaccounts eforeign currency kana kuti maus dollars. Ndinoona richizova dambudziko kana kuchinorangarizwa vana veZimbabwe zvakamboitika 2008 kusashanda kwemari dzedu, asi ndo announcement huru yandiri kuona yaitika iyoyo.
Mungatsanangura here kuti zvingafamba sei, nekuti pari zvino nyika iri kungoshandisa US dollar ndo mari iri kuwanikwa mumabhanga evanhu. Vanhu vangasitarisira sei kuti maakaunti avo angazopatsanurwa kuti yakunzi RTGS foreign currency account?
Ndo zvataiziva, asi iwo zvavasa kuda kuedza kuita ndezvekuti kune vanhu vaya vanotumirwa mari kubva kunze kwenyika ndo achange akunzi maforeign currency account, kana kuti vanodiposita foreign currency maus dollar achona chaiwo chaiwo mumaakaunti mavo. Saka idzi dzedu dzinongotendererawo mumadandemutande ndo dzaakuzonzi RTGS. Zvichireva kuti salary yemunhu inenge iri RTGS bond, asi kana ari munhu anoshandirawo masangano ekuti vanenge vachimutambirisa nemaus dollars ndiye anenge ane foreign currency account. Saka vanhu vazhinji tinongoti vanhu vazhinji vane maaccounts achanga ama RTGS bond kubva musi wa 15 October, then kana vakawanawo $2, $3 yavo ndo inenge yavakuzovhurira account inenge yakunzi foreign currency account.
Kuuyawo nyaya yatiri kunzwa yekuti vanenge vachipinda munyika vekunze kunge vachishandisa mari dzekunze foreign currency,
kune kwazvinokwanisa kuitika zvikuru sei kunenge kuchigara vanhu ava kwakada kuita sekumahotera. Asi kana munhu abvika paairport andione vachikwanisa kunge vachiziva kuti uyu munhu uyu ndewekunze kwenyika, uyu munhu ndewemuno, asi zvichakonzera kuti kutenga nekutengeserana kwemari kusapere, nekuti zvinenge zvaakuitika ndezvekuti kuchaita vanhu vanenge vachibatsira vanhu ava kutenga nemari dzemuno shoma, iye achitora foreign currency achitengesa pamusika mutemo.
Vari kutarisira kuti upfumi hwenyika hungangokwira nezvikamu zvishanu kubva muzana. Munoona zvichiitika here? Tichiona kuti zvishoma zviri kuburiswa nenyika zvinotengeswa kunze.
Yogarito tarisira kuti upfumi hukwire nechikamu chitanhatu nezvidimbu zvitatu kana 6.3% kusvika gore rine rakupera. Handioni zvinhu izvozvo zvichikwanisa kuitika.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vachikurukura naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vadoma vandabaningi Nick Mangwana kuti vave munyori mukuru webazi rezvekuburitswa kwemashoko, chigaro chakasiiwa navaGeorge Charamba avo vave kushanda semutevedzeri wemunyori mukuru wedare remakurukota. VaNick Mangwana ndivo vange varisa chigaro weZANU PF kuUnited Kingdom.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vakurudzira makanzuru emaguta nemaruwa kuti vagadzirise nzvimbo dzekugara dzine zvinhu zvakakwana kuitira kudzivirira kupararira kwezvirwere zvakaita sekorera kana manyoka. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
VaMoyo vataura mashoko aya nhasi muguta reMutare pakupemberera zuva reWorld Habitat rinoitwa musi wemuvhuro wekutanga kwemwedzi waGumi Guru gore rega rega. Vati kugara zvakanaka kwevanhu munzvimbo dzakasiyana siyana, kungava kumaguta, kumaruwa nenyika yose zvayo, kunoonekwa nezvivakwa zvinotarisika zvine zvinhu zvakakwana.
Kugara kwavanhu kunocherechedzwa nokuti ndochinhu chikuru chinokosha. Kuti vanhu vakagara sei, kana ukasvika kune imwe nyika, kana ukasvika kuna mambo, kana ukasvika kuna sabhuku, ukavona magariro akaita vanhu, unoona nedzimba dzine dzakavakwa zvakanaka.
VaMoyo vati zvinodiwa pakuvaka musha zvakawanda.
Dzimba hadzirevi zvokugara chete, dzimba dzinoreva dzimba dzetinoshandisa tichiita mabasa eindastri, dzimba dzetinoshandisa tichitengesa nhumbi dzedu imomo. Vanoona dzimba dzetinoshandisa kuti tiise zvimwe zvinhu zvakasiyana siyana mawarehouses.
VaMoyo vati vari kufara zvikuru nenyaya yekuti guta reMutare rakachena zvikuru. VaMoyo vanoti hurumende iri kuda kuita urongwa hwekuvaka zvivakwa zvemudurikidzwa kuitira kupedza dambudziko rekuzoshaya nzvimbo dzinovakirwa dzimba mune remangwana. Gurukota redunhu reManicaland amai Ilen Gwaradzimba mumashoko avo ekuvhura mhemberero idzi vanoti vane chivimbo chekuti huwandu hwevanhu vasina dzimba maMutare uhwo hunosvika zviuru makumi mana nezviviri huchaderedzwa kana hurumende yakurumidza kupawo chidimbu chemari pabhajeti chekuwanira vanowana mari shoma dzimba dzekugara. kunyanya vashandi vemuhurumende nevamwe vanozviitira mabasa avo emaoko. Vale nemomutizve mumwe wevagari vemamutare vanoti dai vanowana mari shoma vapiwawo mikana yekuwana dzimba dzavo sezvo nguva zhinji mikana iyi ichingoenda kune vagara vane dzimba nemari.
Isisu tichazodino isisu rete tino chino tisina mari hurumende ngaireke kutarisa wanhu wane mari dzavo kare yaiziwo kuti kune varombo.
Muzvaretsitsi chapoterera vanotiwo havaoni dambudziko rekushaya pekugara richizopera nekuchimbidza zvikuru pachine hutungamiriri wezano PF.
Asi vane mune mabvisa EDP kasi mukabvisa EDP pako tajekerere ya kwete kutazi pachine zambevu hamaya hatitombovawani masinzi achaonekwa nanhu iyo yatozendo anenge ainawo.
Mumwe vagari vari kuda kuwanira nzvimbo yekugara munharaunda yeWeymouth Park vaJohny Mugwagwa vanoti nzvimbo iyi ichange ichishandisawo dzimwe mhando dzemoto kusanganisira webiogas zuva uye nemhepo sekufambidzana nezviri kudiwa mazuva ano. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Leda Moyo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Melania Trump, vasimuka nhasi vakananga kuAfrica, uko vari kuenda kunoshanya kwemazuva mashanu. Vari kutarisirwa kushanya kuGhana, kuMalawi, kuKenya nekuEgypt. Amai Trump vari kushanyira zvirongwa zvekubatsira vana vacheche zviri kutsigirwa neAmerica. Vanorwira kodzero dzevanhu muCameroon vari kukurudzira hurumende yavo kuti idzose kumusha zvizvarwa zvenyika iyi zviri kushanda munyika dzekuMiddle East zviri kubatwa senhapwa munyika dzakaita seKuwait. Vanhu vanonyanya kutaura nezvenyaya iyi mushure mekunge mumwe mudzimai ari muutapwa abuda pavhidhiyo achikumbira kumutambi wenhapu wenyika iyi ane mukurumbira Samuel Eto'o kuti abatsire mukusunungura pamwe nevamwe vake gumi nevatatu vari kuKuwait. Mudzimai uyu anoti vanonyeperwa kuti vachanoshanda mumahotera asi voguma voshandiswa vasingabhadharwi mari. Cameroon inoti madzimai aya azonunurwa uye ave mumaoko ehurumende yeKuwait. Mumwe munhu ange akazvipakatira nemabhambo aaputitsa muguta guru renyika yeSomalia reMogadishu akauraya vanhu vaviri vainge vari mumotokari dzine mauto ekune dzimwe nyika ari kuedza kuunza runyararo munyika iyi. Vaurayiwa nekukuvadzwa vanofungidzirwa kuti ndevekuItaly. Chikwata chinopfurikidza mwero cheAl Shabab chinoti ndicho chauraya vanhu ava. Vanhu vakawanda vanogara muHarare vari kutora matano kuti vasabatira chirwere chekorera icho chakatangira mumisha yeGlenview nebudiriro muHarare vhiki mbiri dzakapfuura. Mutori wedu wenhau weStudio 7 akasvika parufu rwakaitika mumusha weTen Wild North iri pedyo nekuMount Habden nemusi weSvondo akaona vanhu vaikwazisana vachiita zvokurovana zvibhakera pachinambo chokubatana maoko.
Pose parikuungana vanhu pangave parufu kana paminamato, vanhu havasi kubatana maoko apo vanokwazisana sezvinoitika musika nemagariro evanhu. Parufu rwakaitika mumusha weTen Wild North nemusi weSvondo, vanhu vakanga vasingatambanudze maoko avo vachikwazisana asi kuti vakumanisa zvibhakera zvavo senzira yekubatana maoko parufu urwu. Izvi ndizvo zvaiitwa zvakare kunyaradzo Funeral Parlor apo hama neshamwari dzaiuya kuzotora mitumbi yehama dzavo. Mumwe mugari weTen Wild North amai Auxilia Mudonga vanoti vanhu vari kushandisa nzira dzeutsanana parufu pavanenge vakaunga.
Kwete kuti tinoro tine mari rakabva kuitika takaona kuti vanhu vanga vanoruzivo aita vanhu vakasvika vasingabatana maoko vogeza maoko vakubuda vogeza maoko vaibika vaitoona kuti chikafu vasuka mirivo nejiki vachiona kuti hapana nhunzi kudi kuvhara zvataicheka zvese mune makavhara vokusuka midziyo yacho nemishonga zviri kirini vokuona kuti vamachekera mavheji enyuwo tinaimai muchitaira nenguva saka hapana munhu nhama yasvika pakupera hatinawo takawanza agwara takatoona kuti vanhu vanga vanoruzivo vanga vanoruzivo kwakakwana.
Amai Mudonga vanoti vanhu vanhu vari kuyeuchidzana nezvekorera zvokuti chimbuzi chepamba pavaive vari pane rufu chaigezwa nguva dzose nemishonga nekudzivirira kupararira kwehutachiona hunokonzera korera.
Vachikoyekedzana zvo tinjere kune korera sikana uyajindo unongodiwa papa munhu pakosefa jini faungodi iitwe kuita kudziroshi korera. Aiwa vanhu tichatakona kuti vanhu vanozova vanhu asingarari pamariro vozva vaiutaraya vabata maoko ashiri achienda vatoma kwachi achienda vakaona kuti vanhu mukazara mukaungana panoitika zvinhu zvakadi zvakasiyana-siyana. Nenyaya yekuchimbuziwo kuvaiwo vanhu mushoka yakairi kuchimbuzi chisati chigeza after 20 minutes kugeza chimbuzi.
Mumwe mudzimai amai Faith Chewe vanoti vanhu vave neruzivo rwekudzivirira kubatira chirwere chekorera zvakanyanyisa.
Korera iri kuuraya, korera yapedza hama neshamwari, asi vazhinji taakuziva kuti tinodzivirira sei korera kuutsanana, kuti tichibva mutoilet togeza maoko, tichibata chikafu togeza maoko, chikafu chedu tinofanira kudya chichipisa, ende tinofanira kugeza mafruits edu, hatifanirwi kungoti kumhoresana, takufanira kumhoresana nezvibhakera kana kusati kumhoresana zvachose.
Amai Chewe vanoti chirwere ichi chabata vanhu vakawandisa zvekuti vamwe varwere vari kurara pasi kuBeatrice Infectious Hospital, icho chiri pasi pekanzuro yeHarare City Council.
Tine hama yakaenda kuNazareta vakarwara bamunini namainini kawani bamunini vachibva varapirwa kuGlenview, but vakangoti vakaadmitwa think for 4 hours ndobva vanzichienda ikumba because panapa paZarisa. Vachisvika kumba vazvaita futi serious bvavadzoserwa futi kuhospital kuNazareta vari kurapwa, but vanhu vari kurara pasi and zviri kunzi zvimwe zvinhu zvakaita semagloves neimwe mishonga hakuna. Saka hatizive manje kuti chakunyanyouraya vanhu kushayikwa kwemishonga yekuvarapisa here.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti korera chirwere chinodzivirika nyore nyore kuburikidza nekuita utsanana. Ndakamirira Studio 7 kuTeen World North muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chikwata chine mukombe wechibuku Super Cup cheHarare City chatambidzwa mutambo wakaomarara neHighlanders mumubatanidzwa wemakota finali emukombe uyu waitwa nhasi maSkati. Michael Kariati anotipanya iyi.
Chikwata ichi icho chakatora mukombe uyu kaviri muna 2015 na 2017 uyezve chikapinda mufinali muna 2014 chatambidzwa Highlanders. Zvitevera mubatanidzwa yezvikwata yemitambo mina yaitwa Muscat Anasi. Asi vePremier Soccer League havana kubuditsa kuti mutambo uyu nemimwe mitatu yasara mumukombe uyu ichatambirwa kupi, vachiti ivo vachazivisa kana vaita musangano nevanoisa mari mumakwikwi aya veDelta Beverages. Mitambo iyi iri kutambwa svondo rino. Mutambo pakati pemaSunshine City Boys neBoso ndiwo mutambo mukuru pamibatanidzwa yaitwa nhasi, iyo iri kusanganisirawo mutambo wezvikwata zvemuHarare Dynamos neHerentals. MaGreen Machine neCapes United ayo ari kutarisira kutora mukombe uyu kekutanga kubvira muna 2014 achatamba nechapungu musi mumwe chetewo neTrad iri kurwisana neTriangle. Chikwata chatora mukombe uyu chinowana zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora uyezve chinobudirira kumirira nyika makwikwi e2019 CAF Confederation Cup. Chikwata chinotora mukombe weleague chinotamba muCAF Champions League. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa urongwa wemafambisiro emari kana kuti monetary policy ya governor weRBZ Dr. John Mangunja. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pa masaisai anoti 909 AM 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Sezo nguva yedu yapera tongotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gavhuna weRBZ vamangunja vanoparura urongwa hwemashandisiro emari kana kuti monetary policy. Nyanzvi dzozeya mashoko ezanu PF kuti inoda kuongorora chapa kuti mitengo yezvinhu ikwire. Tabata svika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.